Inenya nzvimunya dzezveutano Dr. Life Zimbezi vari kukurudzira vanorwara nechirwere cheshuga kuti vapfeke chishongo chemumaoko ichi. Mushure mekunge mumwe murume ane makore 50 airwara nechirwere ichi, vataurai Nyabinde, vanova muzukuru wemuimbi Muchakabvu Bob Headmaster. Nyabinde, vangodonha ndokubva vashaya mazuva mashoma adarika.
Ndiyo yatinoti hypoglycemia. Hypoglycemia iri very dangerous. Kazhinji zhinji kutodarika ive kutokwira kwayo shuga. Saka hypoglycemia, munhu akapinda muhypoglycemia, kunyanyanyanya vari painsulin kana kuti vari pane mamwe mapiritsi anozikanwa kuti aya anogona kukonzeresa kuderera kweshuga zvakanyanya, ndo vanhu vanonyanya kubatwa nazvo ivavo.
VaBob Nyabinde vakashaya gore rino mushure mekurwara nechirwere cheshuga icho chainge chavapofomadzawo. Kazhinji vamwe vanorwara nechirwere cheshuga vakatanga kurwarisa vanodunha nekutadza kutaura. Izvi zvinoita kuti upenyu hwavo huve munjodzi kana vakanonoka kubatsirwa pachishongo apa kana kuti bracelet. Panonyorwa zita remurwere, kumba kwaanogara, yambiro yekuti ane chirwere cheshuga chemhando ipi, munhu wekubata kana paita njozi, zvinhu zvaasingafaniri kudya kana kuti aleji nezvimwe. Vatreva Kayo vanova munina wavataurai Nyabinde vaudza Studio 7 kuti denda reshuga rinofamba nedzinza ramai nababa vataurai Nyabinde. Vaende vamberi vachiti ivo semhuri vaiziva zvokuita kana vanyapinde vasimbirwa nedambudziko iri, uye vaitofambawo nezviwitsi mushonga weshuga nejekiseni ravaishandisa kuzvibaya.
Mvura neshuga akasvisvina kamwa haiana saii anenge atotsvuka kuva munhu iye andozobvuma chichaitika urorombedzero wazodai ukadai ukadai akakubvuzii zvapane murango wofenda madina mukoma kozoti ndiripai ndirikuda saka dzadzisituation saka ndirikuona sekunge vanhu vari kushota rutiitiko rwakakwana.
Izvi ndizvo zvakurudzirwawo naDr Zambezi.
Kana munhu angodonhawo tinongokurudzira kuti ndo zvinhu zvekutotanga kufunga izvozvo, nesei hamusi kuziva munhu wacho, zviri nani kumupa shuga tu munhu achiendeswa kuchipatara, nekuti kazhinji hypoglycemia inogona kukuvadza zvakanyanya zvokuti munhu anogona anorasikirwa neupenyu kana akanonokerwa kubatsirwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwave kuita vanhu vari kurwara nedenda reshuga munyika kuri kuratidza kuti vamwe vanhu havasi kudya chikafu chine utano.
Dara taimbosuro yechishuga chinongobatawo vane mari zhinji kana vanogara upenyu huri nani nani kana kutiwo chakanyanyira kumafirst world countries, nyika dzakabudirira, asi tikuona kuti kunochazarawo nekuno kumathird world countries vanhu vazhinji vakurwara nechirwere cheshuga.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu 10 munyika ane chirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.